Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 7 2018. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhengo dzeMDC Alliance 21 dzinopiwa mukana wekubisa mari yechibatiso. Sangano reHuman Rights Watch roshushikana nokuchorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu. ZANU-PF yopemberera kumashonaland west ichiki yakakunda kwazvimba kunova kumusha kwevaimbove mutungamiri weZANU-PF uye wenyika vaRobert Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nego dze MDC Alliance 21 dzakasungwa zvichitevera kuratidzira kwakaitika muHarare svondo rapera dzapiwa mukana wekubisa mari yechibatiso kuitira kuti dzitongwe dzichibva kumba kwadzo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare ra Major Street ati vasungwa ava vabvise madhora $50 pamunhu wega wega semari yechibatiso. Vachitora mutongo wavo pachikumbiro chakasvitswa kudare ra Major Street nenhengo idzi chekuti dzitongwe dzichibva kudzimba. Mutongi wedare Vanyasha Vitorini vashora hurumende nekungotaura mudare zvinhu zvinoita kuti vasungwa varambe vari mujeri pasina humbo hwasvitswa kudare nevachuchisi venyaya zvingaita kuti dare rirambe kupa vasungwa kodzero dzavo dzekutongwa vachibva kudzimba. VaVitorini vati hapana humbo unonwisa mvura wakasvitswa kudare nehurumende unoratidza kuti vasungwa ava vaigona kuzotiza munyika kunyange hazvo gweta rehurumende. VaMichael Reza vakati miganhu yenyika haina kunyatsochengetedzwa zvakakwana. VaVitorini vati hapana humbo unoratidza kuti vasungwa ava vanogona kutiza munyika vachitiwa hapana zvakare humbo unoratidza kuti vanogona kutadza kumirira kutongwa kwenyaya yavo sezvo vazhinji vavo vari vanhu vakasungwa vari pabasa pamuzinda weMDC paMorgan Tsvangirai House uye vamwe vavo vari vanhu vakasungirwa padzimba dzine kero dzavakanyoresa kudare. VaVitorini varambawo zvakasvitswa kudare nemuchuchisi wehurumende zvokuti vanhu ava vanogona kuramba vachipara mhosva dzakadai sezvo nyaya dzesarudzo dzichiri nyoro muhana dzevanhu vazhinji avo vasiri kufara nezvakabuda musarudzo vachiti hapana humbo unoratidza kuti vasungwa ava vakambopara mhosva yakafanana neyavari kupomerwa. Vatsiura hurumende kuti isaunze zvematongerwo enyika mudare vachiti zvakasvitswa kudare negweta rehurumende zvakada kungofanana nezvinotaurwa nevanotaura zvematongerwo enyika pamusangano yezvematongerwo enyika. Rimwe remagweta ari kumirira vasungwa ava vaDanford Alemani vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru nemutongo watorwa nedare.
Nhasi dare ranga richifanira kuti ridelive ruling yevarume nevakadzi 27 vakasungwa kubva musi wa1 August kusvika musi wa5. Saka dare rati ivo vanhu ava vakakodzera kuti vatongwe vachibva panze nokuda kwokuti raona vasina risk yekuti vanokwanisa kutiza kuti vasatongwa kana kuti raonawo kuti nyaya yestate iri kutaurwa ichipomedzerwa vanhu ava haina kunyanya kusimba zvokuti hapana chingaisa kuti dare rifungidzire kuti hapane zvikonzero zvingaisa kuti vanhu ava vatize vatadze kuuya kuzotongwa panyaya yavo.
VaAlemani vati vane chivimbo chokuti vamwe vari kusungirwa nyaya imwe cheteyo vachakwanisawo kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso zvichitevera mutongo waturwa nedare.
tikungonzwa kuti kune vamwe vachiri kungosungwa 11 vachiuya tikunzwa kuti kune vamwe amai vakasungwa nezuro asi tikutonga kwaitwa nedare vana ava vane nyaya dzakada kufanana zvekuti tinongotarisira kuti vamwe vachazouya kumashure vachapihwawo bheu rekutongwa vachibva
kuinjirwa vasungwa ava rwakasungwa paHarvest House pavanoshanda uye vamwe vavo vakasungwa vauya kuzosiya mapepa pamuzinda weMDCT yavanelson chamisa uyu sezvo vaive vakamirira bato iri kunzvimbo dzaivhoterwa musi wesarudzo dzakaitwa musi wemuvhuro svondo rapera kuratidzira kwakaitwa nechitatu chapfuura vanhu vachiti vakange vasiri kufara nekunonoka kwezimbabwe electoral commission kuburitsa zvakabuda musarudzo kwakasiya vanhu vatanhatu vafa mushure mekupfurwa nemasoja ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.
Mutongi wedare ramajestiti mamutare vatendai mawe varamba kutambira chikumbiro chekuti nhengo yeMDC Alliance yakasungwa nemusi wemigovera ichipomerwa mhosva yokupisa imba yenhengo yeZANU-PF kumutasa Central ibvisiswe mari yechibatiso kuitira kuti itongwe ichibva kumba. Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Vamahwe varamba chikumbiro ichi vachiti vaozwe James Chitere vakatarisana nemhosva yakaomarara saka vakaregwa vachienda kumba vangakanganisa kuferefetwa kwemhosva iyi uko kuchiri kuenderera mberi. Vamahwe varamba zvakare chikumbiro ichi vachiti musungwa angawira mumukanwa mamupere nevatsigiri veZANU-PF saka vachamuchengetedza muusungwa kusvika musi wanyamavhuvhu 20 uko vachadzoka kudare zvakare. Mutongi wedare atiwo nyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuramba ichienderera mberi munyika nokudaro vaona zvakakodzera kusapa musungwa mukana wokubvisa mari yechibatiso. Asi rimwe remagweta ari kumirira vachitere varangarirai mubata vaudza Studio 7 kuti vachapikisa nyaya iyi kudare repamusoro svondo rino.
Tine tarisiro yekuti nyaya iyi tichaendesa kumberi kuhigh court nokuti tiri kuona sekuti mutongi haana kunge ataura zvinogudza. Kana pachiitwa nyaya yebheo hapanyanyotarisirwa kuti munhu angafanire kunge ari kuramba mhosva nekuti hazvisizvo zviri kutariswa ipapo. Chiri kutariswa ipapo ndechekungoti izvoni munhu anokodzera here kunge achipiwa bheo.
Vachangobva kusarudzwa zvakare kuti vamirire mutasa sendra mudare reparamende kunova kwakaitika izvi vatrevha sarowaka veMDC Alliance vanoti vanoshushikana nekunyimwa kwaita vachitere mukana wekutongwa vachibva kumba.
Tirwadza semhuri yekwamutasa mutasa central nekuti mukana webheu mukana uri mubumiro remutemo unopiwa nyango vanhu vakaponda vanhu nyango vakarepa vanhu nyango vakadi nekuti munhu haasati abatwa nemhosva saka taitarisira kuti magistrate wedu achacherechedza kodzero idzodzo dzinopiwa mwana umwe naumwe muzimbabwe. Asi handizonyanya hedu kushamisika nemaitiro amajistrate nekuti tinozviona nguva dzakawanda kuti vanosungwa vari vekuMDC havabatwi zvakanaka nematare edu kazhinji tinozotoponera kuhigh court.
Mudare manga muzere nevanhu vanosanganisira shamwari nehama dzemusungwa vatsigiri veMDC Alliance vaongorori vesarudzo vanobva kuGhana America pamwe chete nemasangano akazvimirira. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Loida Moyo.
MDC Alliance inoti iri kuruka nyaya yakasimba yokusvika mudare veElectoral Court ichipikisa zvakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndivo vakakunda musarudzo wemutungamiri wenyika. Chipangamazano uye vari mutauriri wavaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Sivanda vaudza Rejoto weStudio 7 kuti uronga hwokuenda kumatare huri mugwara sezvo vachifanira kuita izvi musi wechina usati wasvika.
President vasangana nemagweta avo nhasi vanga vachingosangana nguva yesei vazoverera nhasi kuti mangwanani vachaita musangano nevatori venhau vachivaudza kuti zviripo zvavakaita ande zvarikuda kuita ande zviti uye nyaya yekuendesa Zack kumatare edzimota nenyaya yekubira kwavanga vachiedza kuita maelections ichange yakafamba sei.
Kune vamwe vari kuti zvoko sei MDC Alliance iri kunonoka kuenda kumatare kana ine humbo.
Vanhu vezano chete vanodaro ivavo vanoda kuti tisaende kumatare nekuti matare anotevedzera zvemutemo. Mutemo unoti munoaplya within 7 days yekuanonswa kwakaitwa maresults nezek. Zvino zek yakaanonswa maresults musi wepedzo yerasvik 7 days hatisati dakwana. Saka vaakuneseka vari kuneseka nei vari kuda kuti mhanyire ikoko kumakoti tisina kunyatsotaura napega pachenyu tigosvika tikanyati tatodzoswa. Chokwadi ndechekuti pedzo inoti mutamisa munovaziva munhu weexcellence he does everything to make sure that it's perfect. Nenyaya iyoyo vanga vashara nemagweta avo kuti vaone kuti nyaya yavo kana yakuenda inenge yakanyatsosunga kwese kwese yakarongwa zvakanaka zvikurusa.
Vasibanda vanhu vangada kuziva kuti zvamuri kunyanya kupokana nazvo nezeki ndezvipi.
Noti isu zeki yanyanya kunyepa. Zvekutanga yakambotiyo vanhu vakavhota maelection ino vakanga vari 72% of my registered voters. Vakazoanonsa maresults akataura kuti 72% yaiwanikwa kumaparlamentary nekumatambi asi kupresidential kwanga kwavane 85%. Tinobvunza kuti koi 13% yakabhepi nenyaya yekuti maelection emuzimbabwe anonzi harmonize zoreva kuti munhu unopinda kundovhota opowa maballot paper 3 achivhotera vanhu 3 wekutanga president wechipiri mp wekupedzira councillor. Saka maballot paper anopinda mapresident anofanirwa kukanga aenzana maballot paper anopinda macouncillor. Tenaupi yapresident inofanirwa kunga yakafanana netenaupi yacouncillor kana tenaupi yemacouncillor kana tenaupi ya mp. Kana yosiyana tinenge takuzva kuti mune anonzi maspoil paper mangani ekuti munhu wakapinda kuna councillor uko akazavhota akapinda kuna MP akazavhota akanovhotera kwapresident. Saka chero president wakana mavhoti akawandisa anofanirwa kunga ari mavhoti evanhu vakapinda polling stations vachinzi vanovhotera munhu wese 72% yatinotaura yakataurwa nezeki yatinoziva. Saka tinoda kutiziva kuti 400,000 mavhoti akawedzerwa nezeki akabheti uye akawedzererwe chii achipiwa ani ndo chikurusa ichocho chatinoda kuti matare edzimoso atarisa aonewo.
Chipanga Mazano uye vari mutauriri wemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare naRay Choto weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wemapurisa nameya weguta reChicago vari kukumbira rubatsiro kuvanhu rwekubata vanhu vakafura vanhu 56 muzuva rimwe chete pakupera kwesvondo vanhu 12 vakafa. Mukuru wemapurisa vaEddie Johnson vanoti vanhu ava vakaurayiwa nevanhu vekuziva uye vane gwarara vari kutevedza asi vanoda rubatsiro kubva kuvanhu vangave neruzivo rwavanhu vakaita izvi. mudzimai wevaimbove mutungamiri weIvory Coast amai Simon Gbagbo ndiye umwe wevasungwa vanoita mazana masere vakaregererwa mhosva dzavo nemutungamiri wenyika vaAlassane Ouattara. Mhosva dzevanhu ava dzine chekuita nezvavakaita mumazuva ayo Ivory Coast yange iine mhirizhonga muna 2011. Bato reZANU-PF rinoti riri kufara nekukunda kwarakaita munzvimbo dzekwaZvimba, uko kunobva vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamahofisi ebato ravo muchinhoi, mutevedzeri wasachigaro wedunhu remashonal and west vaDexter Nduna vati vari kufara kuti vakakunda mapato aitsigirwa navamugabe munzvimbo dzeZvimba.
Vamunanga kwavahwinda mumashonal and west munove imo mune nzvimbo inonzi yekwaZvimba maimbogara kana kuti munogara vaimbove mutungamiri wenyika inoiyi Mr. Robert Gabriel Mugabe. Saka ndinokorokotedzai imi vemashonal and west kuti makapidugura muvengi inonzi iyo pachirungu annihilation. Makati kumuvengi hamuchati zvemag40 muno mashonal and west.
Vamugabe vainge vati vanotsigira mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kuti vave mutungamiri wenyika musarudzo dzakaitwa svondo rapera, vachiti vainge vasingavhoteri mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vanduna vati dunhu remashonal and west rimwe rematunhu mana akavhotera vamunangagwa neZANU-PF zvine mutsindo.
Tichitarisawo kuti mashonal and west province ndo yakaitawo pamaprovinsi mana pakati pe10 maprovinsi. Provinsi yedu yanga iri panumber 4 kana kuti yanga iri pakati pemaprovinsi mana akavhotera president E.G. Mnangagwa zvine mutsindo.
Kunyange bato reZANU-PF razvipembedza kuti rakawana zvigaro 10 nezvisere pazvigaro 22 zviri mudunhu remashonal and west muzvare Rudo Mpofu, vanoti ZANU-PF iri kupemberera kutadza sezvo yaimbenge iine zvigaro 21 chete sarudzo dzisati dzaitwa.
Inoshamisi chance nekuti vari kutopembera nekufara asi vadropa ne3 shirati vanoononge vanga vachitarisira kuti vachawana ari pasi pe18. Saka zvavatowana 18 nevari kutofunga kuti vagonesesa zvikuru kudarika zvavaitarisira.
Panyaya yekugadzwa zviri pamutemo kwavamunangagwa semutungamiri wenyika, vanduna vati zvichaitwa panguva yakafanira pachitevedzerwa mutemo, asi vayambira nhengo dzavo kuti dzisateerere zviri kubuda pamadande mutande zvekuti vamunangagwa vasi kuzogadzwa nyaya yekukunda kwavo isati yapera kumatare dzimhosva. Vashamisa vari kuendesa nyaya yezvakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti vamunangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Vashamisa vanoti ivo ndivo vakakunda musarudzo iyi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Mutungamiriri weMDCT muzvare Thokozani Khuphe vanoti vanotambira mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti paumwe commission ichaongorora mhirizhonga yakaitika mushure mesarudzo pakaurawa vanhu vatanhatu, asi vati komiti iyi inofanira kuumbwa neparamende ichimhangarawo kuparamende. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wekomiti yepamusorosoro yebato ravo wekuzeya sarudzo za2018, muzvare Khuphe vashora mhirizhonga yakaitika apo masoja akapfuura akauraya vanhu vatanhatu, vakati vanobvumirana navamunangagwa kuti mhirizhonga inofanira kuongororwa. Mutevedzeri wamuzvare Khuphe vaObert Kutu vati bato ravo rinoda kuti komisheni iyi iumbwe neparamende ichimhangara kuparamende kuti isave nedivi kana bato rainotsigira.
Sezvo tinoziva kuti parliament basa guru rayo ndorokuita oversight pane basa rinoitwa neexecutive arm. Saka tinoti ngaive parliamentary commission, nokuti ikaita parliamentary commission inokwanisa kuzenge iyo ichinatsoongorora ichiongorora zvinenge zvichitigutsavo isu, nokuti ikangova commission inonzi yagadzwa napresident vachinhonga nhengo dzecommission iyi kubva muexecutive arm, toona sokuti ingangova commission ingangonzi ingangoda kurerekera kuexecutive arm.
Vagutu vati bato ravo rinoda runyararo munyika kuti vanhu vakwanise kuita basa ravo pasina kutya mauto, mapurisa kana vasori.
Isu sebato tinonzwa kubatikana zvikuru kuti deno nyika yedu yagara runyararo, vaya vane zvombo zvokuchengetedza runyararo vasangomhanya kuda kuzvishandisa. Uyezve isivo vemapolitical parties tinge tichiitawo maactivities edu murunyararo kuitira kuti pasava nekuitika kwanika kwakaitika musi wa 1 August.
Vaguti vati bato ravo rinoshuvira kuti vamunangagwa kana vachinge vagadzwa vagare pasi navose vakapinda musarudzo yemutungamiri wenyika, voziva kuti remangwana renyika rakamira papi pamwe nekubatanidza veruzhinji. Vati sarudzo dzakaitwa murunyararo uye vanoona sekuti vamunangagwa vanofanira kupiwa mukana wekuumba hurumende kuti nyika ifambire mberi. Vatiwo havaoni vamunangagwa vachiumba hurumende yemubatanidzwa sezvo vakatozivisa vatori venhau vekunze kwenyika kuti havasi kuzoumba hurumende yemubatanidzwa. Vati kunyange hazvo sarudzo dzesvondo rapfuura dzakaitwa zvakati jekei, vanonyunyuta nemabatirwo akaitwa basa neZimbabwe Electoral Commission uye vakatonyorera kukomisheni iyi pamwe nematarezi mosva kuti zvinhu zvigadziriswe. Amai Kupe ndivo vange vari panzvimbo yechitatu musarudzo yemutungamiri wenyika iyo yakakundwa navamunangagwa vachiteverwa navanelson chamisa vemdc alliance, asi mdc alliance inoti zec haina kuburitsa chokwadi chayakakunda ichiti vachamisa vakakunda vamunangagwa musarudzo yemutungamiri wenyika. MDCT yakawana zvigaro zvina, zviviri muNational Assembly nezviviri muSenate. Vachitaurawo mushure memusangano wekuziya sarudzo webato ravo reNational Constitutional Assembly, mutungamiri webato iri vaLove Mo Maduku vakati zvakakosha kuongorora kuti sei vakarambwa neveruzhinji pasarudzo idzi.
Nekuzvinoita dzi wabva muelection warambwa nevanhu unocheka kuti kamunhu yandirambira chii. Tanga chitarisa izvozvo. Saka tiri kuona kuti chikuru chakanyanyoitika ndechekuti vanhu vemuZimbabwe vachikuona kunge panofanira kunge pangori nemapato maviri kuti zviite nyore, kuti aidha kune bato iri reZANUPF kana kune bato reMDC. Saka pavaipinda muvhota paya paya aingobva kumba kwake achiti aiwa ndikuenda paMDC kana ndikuenda paZANU. Pfungwa dzake hadzina kumbotena kuenda kune mamwe mapato.
VaMaduku ndemumwe wevanhu makumi maviri nevatatu vakakwikwidza sarudzo yemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzekodzero dzevanhu zvichitevera kurohwa kuri kuitwa vanhu nemauto. Vachibva kunoona varwere vakakuvadzwa mumhirizhonga, mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kushungurudza nekutsvaka vatungamiri vemapato anopikisa vakaita savatendai Biti nevamwe vavo muMDC Alliance.
Sesangano reHuman Rights Watch zvatawana mutsvakurudzo ndezvekuti mauto akapfeka hanzu dzebasa vakambambashira zvombo nepfuti vaingosvika pabhawa kana pazvimbo yekutandara votanga kurova vanhu vekuva vachitaura kuti makavhota zvisizvo. Vakaenda vakanotora mudzimai waJim Kunaka nemunyika waJim Kunaka anonzi God Knows ndokuinda navo kumapurisa kuCID kuHarare kwavakasvikira vachirohwa. Zvakarezve mumwe mutungamiri weMDC Alliance vatendai Biti motokari yavo zuro yakaridzirwa pfuti nevanhu vaiva motokari isina manumber plate vachida kutotaura yevabiti asi vabiti vakanga vasiri mota iyi. Vabiti ikozvino vakatovanda vari kutya. Ndataura navo vapakwedza nhasi vachitaura kuti hazvina kumira zvakanaka vari kutsvakwa nevanhu vechiuto. Kune vamwe vanga vari mapolling agents eMDC Alliance vakatotiza misha mumwe mudzimai zuro akarohwa zvakaomarara achizitaura kuti nemhaka yei usina kusaina rinonzi V11 form. Isi kutaura nevanhu vakashungurudzwa, nevanhu vakarohwa, nevanhu vakapfurwa nemauto vanotarine mabara mumuviri. Saka tiri kutaura zviripo kwete zvekurota.
Matawara mchiti muri kuchipatara kwa manga maenda kunoona vamwe waka kubadzwa ne mauto. Mawana waka dini uye wangani?
Variko wakati wandibano kuna kubavarina kushika kugumi.
Umbo uweze wamina huu pane za maita na huere.
Wongu, che kutangatanga chishamba zira umbo uu. Zakare utangatishi titure umbo uu. Iko zino, sondo umbo uu ya chitenga chitaura nena kuru na sata. Kutila zile zirubitika. Uye zio, pesi pasenga chishamba zira umbo uu. Tili kutaurila. Zakuru ze umbo uu. Mwamu nangagwa. Naga FB mwende wa mkutu. Ona yu zirubitika. Nekutu marikuwa kwa chitaura kuta asikuwa zirubitika. Atizi zuteka zikutaura izi. Zenete nyuru, nina nyora le pasiro, se mare muno Mzimbabwe, mare muno Marana, mare kuzuo nila o, wachitaura uti aiwa, nisudeso eneso, tri kuzuo nila, kuna kutimanyepo.
Kuvapana pa zwetu wa sehi wa mavinga.
Kuru zira urumendi ya Zimbabwe, kutika na wachini kuna ichinezi hii dispensation, kama iteosa izo ozo, va mise kuti vanu, varozi vane futi, vane fonda mzara unda wachichaka vanuwezeshi kwa tunke wenika. Mbaka yei kwenye yei zekupo kwa neku wakula sasa mutanga mshiri mesaru ze.
Abo vangawari mkuru we Human Rights Watch kuchamiembe kwe Afrika vade wa mavinga vachitaura wari parunare Muharare. Mashoko ariku vaku urumende ariku pesa na nenyaya ya mauto anonzi ariku rovavanu mnjimbo zavano gara. Sangano re naure AFP rinoti mukuru we mauto wa Philip Valerio Svanda varikuda kuziva kuti ndiani akatuma mauto kuti apinde muvanu. Va Svanda vanoti vakabvunza mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa pamusangano wavakaita. Ukuo gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vasivusiso moyo vakaudza pepa naure Herald kuti achisi chokwadi kuti mauto ari kupamba nokurova vanhu. Vakativo hurumende haina ruzivo nekurohwa kuri kuitwa vanhu kukuwadzana nekudzivaresekwa.
Makadi vateriri ve Studio 7, ini ndini Maikove, ndino koka ya kutimpinde mchirongwa chewe chidiki, che The Connection na APM, na astriku ndwazo kufungwa newe chidiki, tuchitera saruzo za gaitwa mnyika shondo rapera. Sema undroeni, chii chingaitwa mnyika kuitwa kutiwa nwano sigrama patu wakasiana vabatani. Kana mchida upina mchirongwa ichi, tumirai na rembosha zenyu pa WhatsApp, namba inoti 001202465-0318, kuitwa kutigo kufundrai. Nino kuna wakutibata pa page redu ya Facebook, Revi O A Shona.
Makaterera ku Studio 7 nepenyuri avanhu tiri kutepenyura tiri kuno ku Washington DC. Sezo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nhengo dzeMDC Alliance 21 dzinopiwa mukana wekubisa mari yechibatiso. Sangano reHuman Rights Watch rinoshishikana nekutorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu. ZANU-PF yopembera kumashland west ichiti yakakunda kwazvimba kunova kumusha kwevaimbo vemutungamiri weZANU-PF uye wenyika vaRobert Mugabe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana apo tinokuunzirai zviri kuitika muZimbabwe. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa voashona.com. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti mosara zvakanaka.
Thank you.